Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 15, 2016. Munokwanisa kutibata paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tiri kuedza kusangana navo kuti vatifambe pamwe chete kuitira patinosvika 2018 tese tinge takunyatsonzwanana kuti chii chiri kuitika, chiri kuitirwei nemaitirwo iwayo.
Sachigaro weZek amai Rita Makarau vanoti vacharamba vachienderera mberi vachiita misangano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kugadziriswa kwekushayikwa kwemari ndokungatatoronga upfumi hwenyika kuti hushande. Upfumi hunonga huri kushanda ndohunounza mari.
Mutungamiri webato reMKD Dr. Simba Makoni vanoti kuuya kwemabond notes hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vari kuenderera mberi nemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kuti vaone kuti paita sungawirirano panyaya yesarudzo. Vanopikisa vari kushora ZEC vachiti iri kushandiswa nebato reZANU PF zvinova zviri kurambwa neZEC ichiti aya manyepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikatanga nekuvabvunza kuti nyaya yekunyoresa vavhoti yakamira sei.
Iko zvino tiri kunyoresa vanhu asi tichiri kushandisa mashandisiro aya ataita muna 2013. Haasiriwo mashandisiro atoda kuzoita kana takusvika mukwikwidzo ya 2018. Tinenge takutotanga kunyoresa patsva. Iye zvino kana kuine by election iriko sezvakaita kuNorton nekuChimanimani, tiri kunyoresa vanhu vanenge vachida kuvhota mukwikwidzo idzodzo. Asi tiri kushandisa mashandisiro aya taimboita kare ekungotora zita remunhu paanogara. Hatina mafingerprints atinotora, hatina mufananidzo yatinotora, tinongonyora izvozvo pasi.
Saka kana michina yauya munhu wese anofanira kuti atange kunyoresa patsva.
Kana michina yauya munhu wese anoda kuvhota muna 2018 tinge chimukurudzira kuti auye azonyoresa. Kwete kungonyoresa chete asi kuti abva atipa mafingerprints ake tichatora, tobva tatora zvemufananidzo wake uwo uchazobuda pavoters roll yedu.
Muri kuita hereo misangano nemapato ose ezvematongerwo enyika muchijekeserana kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Wongu tiri kuita ndofunga musi wemuvhuro takanga tine musangano wedu wechipiri panyaya idzodzo. Takabvumirana kuti tinosangana mwedzi wega wega vachitiudzwawo zvavanenge vainazvo mafungiro avari kuita pavari kugunun'una nepavanoda kuti tigadzirise. Tiri kuedza kusangana navo kuti vatifambe pamwe chete kuitira patinosvika 2018 tese tinge takunyatsonzwanana kuti chii chiri kuitika, chiri kuitirwei nemaitirwo iwayo. Ndepapi pamwe panoda kugadziriswa vanhu vasati vaenda kunoita sarudzo.
Asi mapato acho ari kuuya ese here kana kuti vamwe havasi kuuya?
Chinonetsa kuti ndipindure mubvunzo yechi ndekuti hatizivi kuti mapato ese mangani, asi ese vakatiudza ivo kuti vabato rematongerwo enyika vari kuuya. MuZimbabwe hatina mutemo unoti nyoresa kuti uri bato. Unogona kumuka mangwana wotongoti ndakufunga kuita bato rangu, simbole yangu ndeyakati, ndinowanika adresi yakati, maoffice bearers edu ndaana nhingi nana nhingi. Ukangoya ukatiudza kudaro isi tinongo kugashira sebato rematongerwo enyika. Hatina mumwe mubvunzo yatinokwanisa kuvhunza uyo yatinobvumirwa kuti tikuvhunze. Saka vese vatinozivikanwa, vese ndingati vese vakakwikwidza musarudzo ye2018 vari kuuya kumusangano iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanopikisa Justice Makarau vanga vachiti havasi kufara nemamiriro akaita sangano reZeki vachiti munenge mune vamwe vanga vari muchiuto. Munoti kudii nenyaya?
Takambokurukura nyaya iyoyo mune musi wemuvhuro kuti muZeki mune vanhu vakabva kwakawanda wanda, kwete muchiuto. Vamwe vakanga vari maticha, vamwe vanga vari imo muchiuto, vamwe vanga vari mapurisa, vamwe vakabvawo kumutemo. Vanhu vakabva kwakawanda wanda sebato raiumbwa kubva pasi, panga pasina vanhu vanga variko. Saka vanhu ivo vakabva muchiuto nevakabva mukuita maticha nevakabva kuita manesi, ini kuona kwangu handioni mutsauko, nekuti vanhu ivo vakainterviewa vakapiwa mabasa vane macontract ekuti vanofanirwa kunge vachishandira zeki. Kuti vangomiswa basa nekunzi ingobvai nekuti wakanga uri muchiuto, kouya akanga ari mupurisa, kouya akanga ari ticha, sei tisiri kumubvisa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Vabereki vane vana vakaremara vari kuchema chema nenyaya yematambudziko akasiyana siyana avanosangana navo zuva nezuva mukurarama kwavo, ayo vanoti ari kuvashungurudza siku nesikati. Vanorarama neurema vanoti matambudziko avo vanosangana navo kubva mukuwana zvekufambisa kusvika nepavanogara. Mutoro wedu Nhauloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaEdgar Wafa vanoti zvakakosha kuti muhurumende muve nevanhu vakaremara vanokwanisa kutaurawo nezvekodzero dzevakaremara.
Panyaya yerepresentation, we want someone anoti representa, kwete kuita kuimposewa napresidendi ba. Muofisi ya presidendi munofanira kunga mune disability desk rinenge rine munhu anomirira zvichemo zvedu. Kana zvichinzi kumirira vanhu vakaremara ka, handi kungomira chete asi kutotakura dambudziko rako rewakaremara kuita rake. Kana achinge adaro zviya izvi, tinenge takuzodawo feedback pazvichemo zvedu zvetinenge taendesa zviya. Then panhau yeurombo tine mari dzataipuwa kupnz public assistance, it was just $20, but $20 iyeyo it was not sufficient, but yakatoguriswa zvekuti vanhu vazhinji vakaremara vari kutorarama neurombo.
Mashoko avarwafa atsigirwa navafarai murapa avo vasingaoni vachigara mumusha wesakubva.
Mumakanzuro maifanira kunga muinowo maspecial kanzera anhu anorarama neurema, kutoti dzimwe nzvimbo dzedziri kugadzirwa dzacho semumarodhi. Marodhi izvizvi munotoona kuti hamuna mekuti munhu newheelchair kana kuti unogona kufamba zvakanaka.
Amai Eugenia Hamani vane mwana anorarama achifamba newheelchair mumusha wesakubva pachimoyo flats. Amai Hamani vanoti vanoshuvira kuwana pekugara pakafanira sezvo pavari kugara pari zvino iri imba yemudurikidzwa.
Tine machallenges akaoma pakuchengeta vana vanorama neurema, because vamwe vana vatinavo munoona kuti hagoni kuzvipindura kana kuita sei, ana chinja anogona chagona kuti aite upenyu hwake. Iwe munhu mubereki iwewe ndowakadomira chii, wakamirira mwana iwo iyeyo? Saisu tiri kutiwo dei hurumende yagona kuti itiwanisawo kana maprojects kana pokugara pari safe nevana ivavo.
Amai Hamani vanoenderera mberi vachiti kunzwi kwenyaya yepekugara panovatemesa musoro vanoshushikana kwazvo kana vari kufamba nemwana wavo mumichovha inofamba neveruzhinji.
Toshupika nenyaya yemakombi, tinorambirwa zvichinzi tikakukwidza imakombi nemauches tinosungwa nemapurisa kuzinenge chinzi chi inenge chinzi luggage.
Amai Emilia Ncuve mubereki wemwana anorarama neurema zvakare. Amai Ncuve vanoti vanogara vakadzingwa pavanogara vachiroja nenyaya yemwana wavo akaremara asingakwanisi kuzvibatsira oga.
Haindi mutoilet ega, anoshandisa pot, ndautonzwa kutomisa pamba pangu ndotama. So far ndane dzimba more than kana 15 kana 20 dzogona kutosvika kubva pandambara mwana, izvo ane 9 years. Zvangofanana nepandirogara pandirotogara izvizvi rino, ndakazosvika pakunzi mwana iye wacho akaremara andibira zvinhu, andibira mari mumba mangu. Ndikasvika pakusungwa ndikatomboenda kumapurisa, ndikanoswera ndiriko kumapurisa nenyaya yemwana. Unzanzi andibira.
Nhunha idzi dzakabuda pamusangano wakaitwa maMutare wekuzeya matambudziko akatarisana nevanogara nevakaremara, uye vakaremara vacho nechinangwa chekuti pabude nhanganyaya yekuti upenyu hwavo hureruke. Munyika munonzi mune vanhu vakaremara vakangosvika miriyoni imwe chete kubva muongororo yakaitwa nevebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Ongororo iyi yakaitwa makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato remavambo kuSiledon uye vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya yekuparurwa kwemari dzemabond notes nemamiriro eupfumi.
Kushayikwa kwemari
harisiro dambudziko. Ichi chiratidzo chedambudziko rekusashanda kweupfumi hwenyika. Muchirungu ndoyavanoti symptom. Saka kugadziriswa kwekushaikwa kwemari ndokunga tatoronga upfumi hwenyika kuti hushande. Upfumi hunonga huri kushanda ndohunounza mari.
Saka zvii zvingaitwe nechimbi chimbi kugadzirisa upfumi hwacho nekuti dambudziko rakomba here?
Ndine urombo Blessing, ngatimboregai kupa vanhu pfungwa yekuti matambudziko ane nyika yedu anogadzirwa nechimbi chimbi. Hazviiti nendava yekuti matambudziko aya akomba kwemakore akawanda. Ngatikurudzirei vanhu kuti panotangwa neutungamiri hwenyika kuda kugadzirisa zviri kunetsa titombotsungirira kwenguva yakareba. Hapana zvinogona kugadziriswa nyore nyore nenguva pfupi pfupi nendava yekuti chakafanana nechirwere chatekeshera muviri. Hachigoni kurapwa nyore nyore chikapedzwa nemushonga wekupedza marwadzo. Chinotoda kurapwa nemushonga wekupedza utachiona huri muropa.
Ko, nyaya yemabond notes iruda kupa rurwai, munoionawo sei Dr. Makoni?
Isu hatidaviri kuti mabond notes anopedza matambudziko ane nyika. Ndoo zviya zvokuti watemwa nedemo wadzutuka chironda, munhu ouya okusunga bandage. Bandage harirapi chironda. Saka mabond notes pachawo ega haapedzi matambudziko ekushaikwa kwemari munyika. Vana mazvikokota veupfumi vari kurova nhamba dzekuti 200 million yemabond notes kana kuti 75 million yemabond notes munyika inoshandisa 3.5 billion nguva yega yega kadonhwe chaiko. Saka sezvandamboreva handidaviri kuti mabond notes kunze kwekungovhara ropa kuti risabude anorapa chironda.
Takunzwawo kwakunziwo vanobva kuChina vane vamwe vekuIndia havasi kuendesa mari kumabhanga ndo zvimwe zvaakunzi zvaakukonzerawo kushopeka kwemari. Munoti kudii?
Ini ndine dambudziko nepfungwa yekutsvaga kupomhera zvikwata zvakasiyana siyana zvevanhu mhosva yematambudziko enyika akonzerwa nekutadzwa kweutungamiri hwavamugabe nezanu PF. Dai kwanga kusina mikana yekuti nhingi haasi kuunza mari kubhangi, nhingi ari kubuda nemari kumupa mutumbu, zvikadai zvisi kuitika nendaa yekuti kudzoka kumasure vanobva kuChina nevanobva kuIndia taingovendawo muno munyika asi mari yanga ichiwanikwa. Uku kunonzi kuhwanda nemumwe kwaakuda kuitwa nevanhu vari kupomhera vamwe mhosva. Hongu vangave vaine mhosva dzavo dzavari kupara havo, asi ngatiregei kuti ndo zvakonzeresa matambudziko ane nyika.
Hurumende iri kutiwo chimwe chiri kunetsa Dr. Makoni inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, nekudaro upfumi hwenyika haungafambi uchienda mberi.
Blessing, iwe neni tataura nyaya iyi nguva dzakawanda, ndinoda kudzokorora zvakare zvirango zvakatemerwa vana Mugabe neshamwari dzake kusanganisa neniwo pandaa ndichiri mumusangano wechibhakera hazvisizvo zvaparadza upfumi hwenyika. Mukaverenga zvinyorwa zvekutengesa kwatiri kuita, chero chese chatiri kugadzira chinodiwa kunze kwenyika chiri kutengwa chichipera chichibhadharwa, mari yacho ichiuya munyika ichibiwa naana Mugabe naana Jonathan Moyo. Ndokune dambudziko ikoko, ngatiregei kunzvenga mhosva tichitsvaga vamwe umurori yasipo.
Mutungamiri webato remavambo kuSile Don uye vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruva kana tichitarisawo nyaya dzekurima, nhasi tiri kutarisa nyaya yekungopiswa kwehuswa izvo zvokonzera kuti mombe nezvimwe zvipfuyo zvisawane mafuro. Tine hurukuro navawanda Chabikwa, mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union nezvegadziriro yekurima yemwaka uno, uyewo tichitarisa nyaya yekuti zvipfuyo izvo zvanga zvofawo zvave kukwanisa kuwana here mafuro.
Kubvira patikawana mvura muna January, February, March iye, zvinhu zvakachinja chaizvo.
Pari zvino zvipo zvedu zvinomira zvakanaka, hazvina hapana zviri kufa. Kwatikosaka dambudziko chete ndokuye kwakaitwa huyanga, vanhu vakapisa mafuro, ndokwaane dambudziko, asi kusina kupiswa mafuro aiwa pari zvino zvakamira zvakanaka.
Iyo nenyaya yekupisa mafuro iyi, munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vazvidzivirire?
Nyaya yekupiswa kwemafuro iyi, kupiswa uku, inyaya yatiri kugara tichitaura nezvayo, inyaya yekutigumbura, inyaya yatinoziva kuti inogadziriswa sei, inyaya yekudzokera zvataita kare, kuti dunhu nedunhu ranga rine komiti yaiongorora nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tichienda chevazosi board yavakazochinjwa iyi yatikazochinja kuti nhasi yakunzi EMA, pakuchinja ipo paya pakaraswa zvimwe zvinhu zvinokosha, sezvokuti maICA and my intensive conservation area committees zvaishanda chaizvo kanyange mumaruwa anga aripo manatural resources board committees anosarudzwa nevarimi wezera muarea medu. Tida kuona kuti moto haufani kuitwa apa, wabva nokupi, ndiana hausi moto wega, ndiana ari kurima ivhu richienda kunovhara dhamu kachinovhara nzizi. Tiyangodzosera izvozvo makomiti wayo anogara achiita musangano nevarimi, makomiti anogara muvarimi sezvaitika kare, ndokuti zvidzikirezvi. Pari zvino hakuna izvozvo, kuri kunzi kune inonzi community kanzuru, kunzi machifi nemapurisa. Vanhu ava havagari muvarimi umu. Munoda kungodzokera nyaya yedu yekare iye, kuti varimi vogadzira makomiti avo ega. Unyanzvi wekudzidza vari kubva kumahofisi ava woya manje vachibatsira komiti iyeyi. Dzidzidzika rega rega rine munhu anzi weema anofamba nemotokari yakanzi EMA Patrol, kati wega munhu iyeye kuti asvike izwi rake svike kumurimo dzaoga harisviki. Ndokusaka kare kwanga kune sistimu yekugadzira makomiti wayo, akaita misangano iye achiuyawo achiwedzera komiti. Komiti ndiyota answerable muti area muno ndimi muchaona kuti wakamira sei. Zvikangodaro tino dambudziko redu tinoona richipera.
Vawanda Chabikwa, mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union, vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development vanoshanda vari kumashonaland central asi pari zvino vari imo muno muAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro.
Ndinotenda hangu waita hako kuva neni pamhepo, Marvelous. Ndingati chinangwa changu chikuru chiri maererano nekuvandudza basa randiri kuita pari zvino rinova rekushanda nemadzimai echidiki nevanasikana, tichiedza kukurudzirana navo uye tichivakurudzira kuti vange vari vanhuwo vane chekuita mune zvinenge zvichiitika, mungava mumhuri kana kuti munharaunda kana kuti munyika, yatingati pachirungu participation. Saka zvandiri kunyanya kuita pari zvino ndiri kuverenga magwaro akanyorwawo nemimwe misangano nemamwe mapoka vaishandawo nemadzimai uyezve vachiongorora nyaya dzekuti ivo madzimai acho vanombopaticipata zvakaita sei, zviminga mpinyi zvavari kusangana nazvo ndezvipi. Ndine chinangwa chokuti ndapedza kuverenga ikoko ndinoda kuburitsa chandingati manual kana kuti handbook inotaura pamusoro pekuti kana misangano inoshanda nekodzero dzevanasikana nemadzimai HDK ichida kuti vakwanise kuti vanyatso kuparticipate kana kuti vakwanise kunge vachibuda muprivate life vachikwanisa kuengage in the public ndezvipi zvinhu zvavanotarisira kuti vafunge vasati vaenda kunotaura nemadzimai HDK ndinoziva kuti zvinoita sokuti sezvakaoma asi ndirikungozama kuti semunhu anoshanda nemadzimai HDK pane zvinhu zvakakosha zvinotarisirwa pasi asi zvinova zviminga mpinyu pakuparticipate kwemadzimai
zvimwe zviminga mpinyu zviri kutarisana nemadzimai vechidiki vari mudunhu renyu ndezvipi
ndingapa semuenzaniso nyaya yokuti madzimai echidiki vatinoshanda navo mumaruwa havana vavanokwanisa kusiira vana kudzimba saka sabhuku kana kanzura kana MP vakadedzera musangano baba ndovanoenda nekuti mai vanosara vaine vana so ndozvimwe zvezvatanga tiri kuedza kushanda nazvo tichiedza kutakla such challenges kuti tione kuti tinganyatsoita sei kuti tinopa mikana yakaenzanirana yekuti madzimai echidiki vanokwanisa kunyatsobudawo vachikwanisa kuparticipate in public processes be they ma budget consultations or any other developmental meetings nenge dzichiitika munharaunda dzavo
muri kutarisira kupedza zvidzidzo izvi riini
ndiri kutarisira kuti ndichange ndiri muno muAmerica kwemwedzi mushanu kusvika mwedzi waFebruary. Kana ndiri kuZimbabwe ndinonyanya kushanda neMashonaland Central Province kwandiri kubata ndiri kuInstitute for Young Women Development. Asi ndine tarisiro yokuti chinyorwa changu chikabuda zvakanaka chinokwanisawo zvakare kuvandudza basa redu kudarika Mashonaland Central Province.
Inhuna dzipi dzamuri kuona dziri kutarisana nemadzimai nevanasikana vari munharaunda yamunoshanda pamunei muri kuZimbabwe kumashonaland central uku
ndingati chekutanga nenyaya yekukwira kwakaita idzo nyaya dzatinonzwa dzokunzi vanasikana vanororwa vari vana vadiki madzimai echidiki mazhinji atinoshanda nawo vanodaro vari vana vadiki pazera asi vari vanhu vakuru panyaya dzokurarama so vazhinji vavo vanodaro vakatowanikwa vane vana saka chinonyanya kunetsa inyaya yekuti vanenge vachita risirwa kuti vachengete muri vabikire vana vachienda kuchikoro vachibva kuchikoro haana kwaanoenda nekuti anenge ane vamwe vana vadiki pamba chunhu chatakaona kuti chunhu chinotadzisa madzimai echidiki mazhinji kuti vangewo vachipindawo mumisangano inenge ichiitika kana nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda toenda zvakare panyaya yokutarisirwa pasi kwemwanasikana iri richiri dambudziko huru hongu nyika yedu ine mitemo yakanaka maererano ne kuti kodzero dzemwanasikanawo pakutaurawo zvaanofunga uye zvaanenge achitarisirwa kuita ane mukana wakadaro asi ndingati mukurarama kwedu munharaunda dzatiri kushanda tiri zvikuru sei dzemaruwa mumapurazi mumigodhi tiri kuona kuti madzimai echidiki achiri kutarisirwa pasi nokuti kunyangwe vakaita zvavanenge vaita nharaunda inongozoti ndezvemadzimai saka tiri kuona kuti vachiri kutarisirwa pasi kunyangwe vari vanhu vari kuzamawo kumiramira vachibatsiridza nharaunda dzavo asi ndingangoti zvimwe zvezvinhu zvandichanyora muchinyorwa changu izvi ndezvekuburitsa kuti tikatarisa nzira dzakanaka dzokuti madzimai echidiki tivapewo mukwana tichiongororawo atingati magender roles avo uyezve tichiziva kuti munharaunda dzavari mune utungamiri hurimo mune vanhurume vavanogara navo tikange tichita take that into account tichizama kuti tisvike kumasides ese zvinhu zvatinoona kuti zvinogona kutipa shanduko huri uye zvinogona kuita kuti madzimai echidiki vakwanise kunyatsova nemukana wakanaka wokuti vange vachibuda vachinoparticipata mune zvinenge zvichiitika munharaunda dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Glanis changa chirereko
ndinotenda murare zvakanaka Zimbabwe
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano rinoshanda nevagari mudunhu remasvingo reCotrad ayo anonangana nekusimudzira magariro evanhu. Muhurukuro edu tabata murongi wemabasa musangano iri kana kuti programs manager vazivanai Muzorodzi. Tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 vamuzorodzi.
Ndinotenda.
Vamuzorodzi, tinoona kuti sangano renyu reCOTRAD rine zvirongwa zvarinobata mudunhu remasvingo zvakasiyana siyana. Mungatiudza kuti ndezvipi zvamuri kumhanyisa pari zvino?
Mazuva ano tiri kushandira mumadistrict anokwanaiwo mana, kubvira kuti Muchivi, Muzaka, Mumwenezi nepaGutu. Tiri kushandidzana neutungamiri hwemumatunhu aya. Tichinyanya kutarisisa nyaya yatingati yetotal accountability, kana kuti kuongorora matongerwo ari kuitwa matunhu. Tichitangira izvo pane yatinoti strategic planning neresort allocation, kuti iyo mari inobhadharwa navagari mumarwa yakafanana nedevelopment lezi, mutero chaiwo wemombe unombozofambiswa sei, mutero weminda unombozofambiswa sei, mari inonzi plowback inozopiwa vanhu nekuti nokunge vambopedza kuita mari mukanzuru, inozodzoka ichishanda papi, mapriorities avo, ivo vanhu vari kubvunzwavo here.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here kana kuti muri kubata pamwe chete nehurumende muzvirongwa zvamataura izvi?
Tinobata pamwe chete nemapazi ehurumende, tichibata zvakare nemamwe masangano akazvimiririra ega akafanana nana Mwenezi Resident Association. Tichi tashanda futi nana Mwenezi Platform for Youth Development, tichishanda zvakare nemamwe masangano ane mishinda yawo kunana Harare akafanana naElection Resource Center. Tichishanda zvakare nemamwe masangano akafanana naYou Zimbabwe. Kunana YouYou Zimbabwe tichibatsira nenyaya yekuzoisa nyaya yerunyararo muzvinhu zvose zvatinenge tichiita munyaya dzemaelections. Tinoita futi nhimbe mambo nemasabhuku tichizama kudzosa chinyakare chekuti vanhu vaiyanana kare. Nhau dzachadzo chadzo dzataurwa padare, nhau chadzo chadzo dzataurwa pamberi pamambo. Saka tinoita nhimbe idzodzo. Tinokurudzira vechidiki zvakare kuti kupera kwemwedzi wechitatu woga woga wegore vanofanira kunge vachindoatenda full council meeting. Izvozvo zvakuitika kuzaka mumwenezi nemachivi vechidiki poga poga panoitwa full council meeting nemakandela nemuna DA vanoenda vachindoona kuti zvinhu zvavakanga vachitaurirana kumafeedback meetings kuya kuya nekumaconsultative meetings kuya kuya zviri kupinda here muurongwa hwekanzuru. Ipapo futi tivanenge vachishandisa kuti mamwe matools ekuita nawo basa akafanana nekuita mapetitions kumakandela, kuita mapetitions kunana DA vachitaura nhuna dzavo nemaonero avanoita kuti dunhu ravo ringatongwa sei.
Tinozwawo kuti mune chirongwa chamuri kubata chine zvekuita nezveutano, mungatiudza pamusoro pechirongwa ichi?
Maererano nechirongwa cheutano takaita yatingati survey tikaona kuti izvoni mumwenezi makatarira kumashure zvakanyanya nyanya maererano nenyaya dzeutano. Zvakadero takaengeja MP wemwenezi West tikagara pasi naye anonzi Lamson Matavire tikakurukura navo vakava vanoda kuendesa zvinhu izvozvo kupalamendi kuti vandozvipresenda. Saka chishuwo chedu chokuonawo Mwenezi ichibudirira.
Masangano nevanobatsira vakasununguka here kunge vachipinda Mwenezi vachibatsira nezvese zvamuri kuchema kuti hazvisi kuwanikwa izvo?
Masangano nevanobatsira vamwe vakasununguka kupinda kunyanyanya vanenge vachishanda nehurumende zviri patena vakafanana nemamwe madhona anenge achipindawo achibatsira. Asi kuti dambudziko ndereberukrasi yekuti haukwanisi kungonopinda Mwenezi kuti kukura neutungamiri hwemwenezi uchinyikona kuita donation yemuchipatara. Unotanga wapinda kuprovincial office woongororwa woonekwa kuti isoso funding yako iri kubva kupi, unombova ani, zvinova zvinotora nguva yakareba kuti mishonga iya idzosvika kuMwenezi. Saka izvozvozvo zvinozoguma zvaita problem yekuti tinoramba tichingochemerera nyaya yedecentralization kuti matunhu akawana simba rokuzvitonga amene. Zvinoreva kuti vanhu vanokwanisawo kupinda norubatsiro rwakasiyana siyana.
Manga makateerera kumurongi wemabasa musangano reCOTRAD vazivanai Muzorodzi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sashigaro Wezek, Amairita Makarau, vanoti vacharamba vachienderera mberi vachiita misangano nemapato ezvematongerwo enyika kuti vakwanise kushanda pamwe chete. Mutungamiri webato reMKD, Dr. Simba Makoni, vanoti kuuya kwemabond notes hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindevere.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo omhla ka 15 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe ludaba olusekhulile eParliament, ngoba into esifuna ukuthi lapha into esikhangelise kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okusukela ngumilita umoyo.
Ibandla le-PDP lithi lizaqhubekela phambili likhankasa lanxa selichiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli.
Kuyafana nje nokuthi uthume umuntu ukuthi ayokuqomisela intombi, afike lapho yena aziqomisele, usuke lapho kawusambona usubona sebeyashada wena wakho umlayezo kawusafikanga.
Lamhlanje sihlaziya udaba lwesijeziso seqembu le-Highlanders elithiwa abasekeli balo bavuka eseganga emdlalweni wabo leqembu le-Chicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo. UZulu sekhangele ngabomvu ukuthi kanti vele loludaba luzaphetha ngani. Omunye oyetheswa ukuqatha enye yemali yesikhwama, umnumzana Jonathan Moyo, wathi uzaveza okuningi ngokutshontshwa okwenziwa imali kahulumende ngabanye bakhe nxa bengaqhubeka bemninda ingcekeza. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ongomunye wamalunga ahlaziya lolu daba edale kuyona le iviki.
Simbuzile ke uMnangagwa ukuthi kanti uMnangagwa sokulomthetho yini onjalo. uMnangagwa wasesithi hathi umthetho okhona ngokuthi umuntu wonke ngaphandle kaPresident nguye yedwa ongabothwayo, kodwa wonke umuntu ohlanganisela ama-vice president kanye nama-ministers nabo bayabothwa baphansi komthetho. Sase simbuza-ke ukuthi nxa kuyikuthi bephansi komthetho, kanti manje lowo uminister onguye okwaziwa kuthiwa utshontshe imali, ngani engabothwa njengabanye? Wasesithi yena hhayi kuthi ukuthi yena akanalwazi lokuthi luminista ngabe ejontile yini kumbe katshontanga. Sase sibuza njalo ukuthi sokungumthetho yini njalo ukuthi khona ama-vice president ayahamba emisa umsebenzi owenziwa ngamaqembu ama-independent commissions afana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kuyavunyelwa yini ukuthi upresident emise ukuthi bengeze umsebenzi wabo? Xa sebemiswa ngabo-vice president kanjalo kutho ukuthi asese-independent yini ama-commissions lawa? Sase sibuza njalo ukuthi kanti wona amandla okuthi u-vice president ehambe e-police station njengalokhu kwayenziwa ngu-vice president Mpoko, ukuthi engambe avonde e-police station ekhipha ama-suspects avalelwe esitokisini ngenxa yokuba ngama-suspects obusela, bona bakuthatha ngaphi? Wasesithi yena uMnangagwa hhayi lokho kakwazi ukuthi kwayenzakala. Ngoba ngimbuzile mina ngamtshela ukuthi kukurekhodi ukuthi u-vice president Mpoko wahamba wakhipha ama-suspects. Nakathensi lawo ma-suspects azake sizwe ukuthi bahamba ninedale kumbe basahamba kumbe bahle bayekele.
Manje selizayenzani? Lizathatha na elinye inyathelo lokubana udaba lolu luhlaziwe njalo?
sikhangelele ukuthi iviki ezayo lolu udaba luyabe luludaba olusegudini eParliament ngoba into esifuna ukuthi sizise lapha into esifuna ukuthi sikhangelele kakhulu yikuthi okwakusala ayisikho okokuthi kuphela ngominista umoyo iParliament kayidingi kakhulu ukuthi uminister uJonathan as an individual wenzeni ngoba siyakwazi ukuthi uminister uJonathan uyisuspect umuntu ocathangela ukuthi wenze icala and umthetho wethu uyathi ukuthi umuntu is innocent until proven guilty. So wakhathesi u-innocent but njengeparliament esikudingayo ukuthi njengelizwe uma kuthe kwabekwa ama-institutions ukuthi lawo ma-institutions kasebenzi kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe ukusebenza kwalawo ma-institution.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledalela ephalamende omela iBhinga engo-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Imisakazo emibili esanda sungulwa oSky's Metro FM wakwaBulawayo loweBreeze FM osedolobheni leVictoria Falls iselenyanga phose ezimbili yasungulwa. Sixoxe lomhlabeleli olodumo uCooksman ukuze sizwe ukuthi imisakazo le iyaphakamisa na abahlabeleli.
Yemine ngakutsho ukuthi yekuyinto enhle ukuthi sekule eminye imisakazo ngoba kuvele kuhle nxa imisakazo siba mningi. Kodwa ngase ngisithangele kukuncedisa kunceda kakhulu ama-artist angapha oyiwo ajayele ukuhlala ekhala ngokungatholi exposure. Angeke ngitho ukuthi so far asencedakele ama-artist ngoba imisakazo sesemitsha, so angeke kube lula ukuthi si-evaluate sibone ukuthi ingabe sincede okunganani ama-radio la.
Kodwa yona imisakazo yona le iyalalelwa ngabaningi na?
Ye, yikho futhi khonapho into abonayo okusesele nkinga. Into zonke ezifana lazo nezo kusesenzima okakathesi ukuthi singatsho ngoba kusese yini izinto ezintsha, ikakhulu ngizakhayela njengayona le yakwaBulawayo kusese yinto entsha kanti abona. So labanye abantu abaningi izakhamizi zakwaBulawayo lakwezindawo abakabikwazi, abanye vele abakabikwazi sekulo msakazo omutsha.
Kodwa bakhona oyakukhulumisane labo bekutshela ukuthi hhayi silalelile lapha sathanda lokhu lalokho.
Ye, hayi senzwe nje abantu ababili abahlali ukuthi nje mina tabona abantu abaningi ababe bentshela kabe kungama-artist amanye abe kholisa nje konke kanti hayi ingoma yami ngike ngayizwa beyitshaya emsakazeni into ezifanele zona. So ngathi so far yikho kukhona ngenxa yokuthi abantu abaningi maybe kuzaba lula engxa umnyaka usuphelile sebelabo 2 or 3 months beoperate abantu sebebazi sesibona ukuthi bengabe belalelwa okunganani. Kodwa kwakathesa abantu abaningi abakabi lolwazi lothekule msakazo emitsha.
Okutsho ukuthi ngabakhankasi yini betshela uZulu ukuthi sesikhona?
Yambona ngani khonapho yikho lapho abasasilela khona kakhulu abakakhankasi. Angasazi umbe khona besazokwenza kodwa so far yikho ke khonapho embona ngani baseselo umsebenzi khona njengamaradio amanje ukuthi befike kuZulu benze into ezinjengaboma-road show kumbe bengenzani okungayenza ukuthi abantu bebebazi ndabona emalokishini. So far ndabona ukuthi bayipromotha kakhulu kuma-social networks imisakazo yabantu kwindawo zona ezinjengabo-Twitter o-Facebook yikho lapho abangani bayazi-advertise khona. Manje anto yabona ukuthi lana ngama-platforms alabantu asingeke sitsho ukuthi kulabantu abaningi ikakhulu nxa sesikhangele i-ordinary muntu nje ozihlalela kwaBulawayo iningi labaze abangeni lakufacebook yakhona. So anto yabona ukuthi kudingakala ukuthi kulokuthi besebenzisa i-social media kuphela befike lokufika sebule bantwini abantu bebekwazi beyizwisisa indaba yoningi.
Alo-ke ngumhlabeleli olodumo uCooksman ebesixoxa laye emcingweni ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba. Sixoxa ngelanga lababalisi emhlabeni jikelele ele World Teachers Day. Siziba ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga sarbona balaleli ngiyabonga.
Akusitshele ngosuku lolo sibona lisegwanda lapha kwenzakalani.
Ye lo nyaka ke sikhethe njengebandla ke libela amatisha kubana ke siye emaphandleni endaweni yasegwanda lapho ke esizakwathakazelela ilanga lethu ke lababalisa umhlaba wonke jikelele ele World Teachers Day commemoration lapho futhi esizakhipha khona ke esingathi yona ngamadari yethu ke elokhu kwayenzakalayo emthawa tawa lapho esabale kuthengisela okwamakhilomitha ke angamakhulu amabili ke sinanzelela kubana ke sasithengiselela kubana ke kube lokuhlala kahle lokuphila kungcono kwababalisi emabadleni.
Linaza lolu suku ungathi kuyini elikhala ngakho njengababalisi bemakhaya?
Sizakhuluma ke ngendaba ke eyokuhola kwamateacher ke lapho isikhangela khona ukuba namateacher emabandleni ahola imali engaphansi ke kwabayithi poverty datum line ke lapho esiqala khona uhulumende ukubana ke ababalisi emabandleni bephiwe imali engaphezulu kwe-poverty datum line ukuze ke bakwazi ukunakekela izimuli zabo. Njalo sikhangela ihlala kahle ababalisi ke emaphandleni sinanzelela ukubana ke abaningi bahlala ezindaweni ke ezingelawo amagethi njalo ke ababalisi bengatholi ke isikhathi zokuyaphumula ke ama-leave days. Lapho ke esikhangela khona ke sinazelela kakhulu kulaba ke abafundisa ezindaweni zemaphandleni.
Uhulumende selike lazama ukukhulumisana laye ngalezi zikhalazo. Uthini yena? Ungathi ulipha indlebe na?
Sinazelela ukubana ke ngenxa yokuthi thina sesifake ke udaba lwethu silufaka duzele bathi yona United Nations Sustainable Development Goals. Lapho isikhangela khona futhi njalo agenda global education agenda 2030 lapho thina esizama ukubonisa uhulumeni bona njengoba ke wasayina ke amaphepha ahambelana naleyo agenda kufanele ke anakekele ke impilo kahle yababalisi. Kodwa lokhu ke sihlangana lokuhlupheka kakhulu ngoba kuba nzima ke kubana ke uhulumende asiphe indlebe njengalaba abamele ababalisi kwanzima ngoba uhulumende yena ehlanganale inkathazo eziningi ezenzakala ke ebandleni elibusayo leZANU-PF njengoba lisazi kubana kule ndaba ke ezemigilankuba ke lokulahleka kwemali ke nendlela ezingekho emthethweni kuMinistry of Education. Lokho ke kuyikho sokungaba esingathi bona kabasibuqakathekisa ke benganakekeli ke izindingo lesifiso sababalisi.
Ungabatshiyela wapha amazwi isiziba ababalisi bemaphandleni?
Ababalisi emaphandleni engakutsho kubana kufanele beqine bemesibindi ngokuba ke izinto zizalunga kodwa kufanele ke sihlangane ke njengabantu ke abesizwe sinye ukubana ke simele amalungelo amatisha ke sikwazi ukubana konke sikwenzayo sikwenza kungaphansi komthetho welizwe okuthiwa yi-constitution. Siqhubekela phambili singela ukwesaba njalo sime kuze kulume uhulumende aze akwazi ukubana ke ababalisi bangababalisi noma usemabandleni noma usemaphandleni bonke ke bangababalisi kufanele bakwazi ke ukunakekelwa nguhulumende ukuze impilo zabo zilunge njalo babe lethemba lokuqhubekela phambili befundisa bengelakho ukuhlupheka.
Hayi siyabonga siziba bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi nami ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngugama
Ngamle
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafo wembula.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba siqoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana George Mkhwananzi. Siqale ngokumbuza ukuthi ibandla lakhe liqhuba njani lanxa lijiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli abaye kubandla leZimbabwe People First.
Ya kuliqiniso ukuthi sinabantu besebenza nabo esisungule sonke leli bandla le-People's Democratic Party asebefikelwe yintolo emadolo bacabanga ukuthi kungcono basebenzisane namanye amabandla. Kuyiqiniso njalo ukuthi obe ngumsekeli kamongameli ubaba uSamuel Sipepa Nkomo ungomunye walaba bantu abasudukileyo babona kungcono ukuthi basebenzisane nebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa nguJoyce Mduru.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo kule nhlelo na elilazo le mikhankaso ekhona na kumbe kukhona esingakwaziyo ngoba ayiningi selisithi ibandla lingani selimadolo nzima?
Eqinisweni akusilo iqiniso ukuthi inhlelo zethu mhlawumbe azikho ezingeni eliphezulu. Okukhona yikuthi abantu abasemdlalweni wezombangazwe iningi labo badinga idlelo basuke babheke ukuthi mhlawumbe leli bandla bakulo lingumkhumbi ongeke wakwazi ukuthi ubafikise lapho abangathola khona idlela eluhlaza. Ma kuqhamuka abantu abanjengabo Joyce Mduru asebeke baba kuhulumende bese besuka bacaba ngokuthi uzobapha indlela yokubafikisa ephalamende ngoba ukukhumbula kakhulu ukuthi laba bantu ngabantu akade besephalamende bengaphansi kwebandla le-MDCT. Yikho ke okukhona kibo ukuthi izisu zabo lokhu zisahwaya ngenxa yendlala bayafisa ukuthi babuyele ephalamende. Isineke sokusebenza nzima besebenzela nzima into esetshenzelwe yibo esungulwe yibo ezofika lapho eyakhona ihanjiswa yibo abanaso balobuvila bafuna ukuthi babe ngamasaka agaxwa emhlane yabo babhemi babanye abantu abafuna ukuthi bazithwalele bona bayofikisa esigayweni. Yikho ke besuka babalekela ibandla elinjenge PDP eselisungule sindawonye babona ukuthi basusa amasaka abo babeke kubabhemi onjenge Zimbabwe People First abangamazi ukuthi usukaphi uyaphi nokuzobangenisa esihlahleni noma hhayi.
Imizamo ebisenziwa yokusebenzelana ndawonye ingayihamba njani nxa abantu sebeyaqalisa ukuxexebuka emabandleni besiya kwelilodo?
Khona kuyadanisa ngoba kusuke kube yangabantu ababe bethunywe yibandla ukuthi mabayoxoxisana nabantu bebandla elithile kutholakala indlela yokuthi kungasetshenziswana kanjani. Kuthi yena umathunywa afike khona ngale avela ginywe ahambe angabe sabuya ahambe okwejuba likaNoah angabe saletha umlayezo walowo muntu omthumileyo. Yikho esikubonayo lokho. Yikho ke kuyafana nje nokuthi uthume intombi ukuthi uthume umuntu ukuthi ayoqomisela intombi afike lapho yena aziqomisele usuke lapho kawusambona usubona sebeyashada wena wakho umlayezo kawusafikanga. Yiyo into eyenziwe yilaba abantu ababethunywe ukuxoxisana leZimbabwe People First. Baye bathatha umlayezo banyamalala nawo sababona sebeshada nalaba abantu esibathume kubo.
Elakusasa lebandla ulibona njani?
Uma ngakutshela iqiniso mfowethu, sicabanga ukuthi ibandla lethu likwazile ukuzihluba lazigeza lasusa amaxolo amadala lizamila amahla njengokubona nje sukuthi kusentwa sahlobo. Bekuvele kuzosihlupha ukuthi siye phambili sinabantu abavele benenhliziyo elengayo ethi ngabona kulokoza into laphana sebefuna ukugijima bayokhona ngoba nakhona lapha abakhona bazobuya basuke bala phansi ilanga lalamhlanje uzobuya ungikhumbuze bazobuya basuke uma leli chiba abathe bangena ngaphansi kwalo uma seliqala ukuthi mhlawumbe lisabathembisa izibiliboco bazobuya babaleke. Ibandle lethu lizosala lili bandle liqine kakhulu njalo selibonisile ukuthi laba basele kulo abantu abazimisele ngalo abangasoze behambe ngezinhliziyo ezilengayo zilengela yonke into ehamba lapha emhlabeni. Ibandla lethu lizokwazi ukuthi liziqoqe okwamanje libe nenjongo eqacileyo yokuya phambili liqinise kakhulu ukuthi thina sifuna iZimbabwe emi ngaluphi uhlobo. Funa iZimbabwe ezokuthi uma sisuka lapha
kube nokhetho kodwa lungakabi khona kube nalento okuthiwa yi-National Transitional Authority ezokwenza ukuthi uma sokufika okhethweni ubambe abantu ababengasekela uhlangothi abangasuze futhi bahudule isigaba ngaphansi kwenyawo. Yikho esikufunayo lokho. Ibandla lethu linabantu abakhaliphileyo, abazimiseleyo futhi abanendlela yokucabanga ecace kakhulu. Sibona sengathi okwamanje sesifele singabantu abaziyo ukuthi bayaphi benganakunukana ubuthakathi.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, siyavalelisa kubalaleli. Mabathembe ukuthi iPDP izoqhubeka ikhula indlondlobale izigcwale ibusize laseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzana.
Nathi siyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, iPDP. Ebesixoxa la ekuhlelwe liphuma le ndaba litshona le ndaba. Alilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz ku short wave. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zika sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli welemelika, umnumzana Donald Trump, owebandla lama-Republicans, owetheswa icala ngabaningi elokweyisa abesifazana. Umnumzana Trump uncintisana lonkosikazi Hillary Clinton, owebandla lama-Democrats. Sixoxa lonkosikazi Sibongile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwelemelika. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukuba sehlelweni lolo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump, indlela aziphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, into ayikhulumayo ngomlomo wakhe, yizo izinto esezibona ziphuma kathesi kubomama sebekhuluma ukuthi what. Kathesi siyabona ukuthi umnumzana Trump usatshintshe indlela election ehamba ngayo. This election should be about the issues. Ama issues that affect abantu every day, omama abantwana nje le economy. Kodwa ke sesiqala ukukhuluma ngobobaba labo mama aba abiziweyo ngenxa yokuthi umnumzana Trump yena ngokwakazihloniphi kakhulumi ngendlela eyakhayo i-ratings eziphumileyo. Umnumzana Trump udown kubomama, kuvote yabomama, he is down. Mrs. Clinton is at 45% up. So really, this is a serious issue. Asiyonto ukudlala ngayo.
Kodwa sesimzwile exolisa umnumzana Trump ngomfanekiso wevideo leyane yaphumayo. Njalo sesimzwile njalo esithi abesifazana labathi wabahlukuluza bamqambela amanga. Kambe abantu bengakukholwa yini lokho akutsho?
No, sineke sikukholwe ngoba even ekulokhu kuvideo nale lapha apologize khona. Usuka abe seqamba amanga athi angizange ngenze lokho. Uthi ngiya apologize, angizange ngenze anything mina ngokwami. Abe sithi akhulume ngento abantu abakhala ngayo. Abe sithixa ayebamba ezika Mnumzana Clinton. Akhuluma ukuthi uClinton wenza worse. Election le is not about Mnumzana Clinton, it's not about unkosikazi Clinton. It's about Donald Trump and what he's going to do for the people of America. So uthi angizange ngikwenze, aqamba amangathi vele angikaze ngikwenze. Yikho okwenze omama baphumele ngaphandle ngoba omama bonke laba bathi the moment u-debate ephendula u-Anderson Cooper esithi angizange angikaze ngikwenze, it was just a locker room talk. Omama bahle bathi ulamanga umnumzana, this is the time ukuthi lathi sisukume sikhulume amaqiniso ezinto esizi experience leyo ngalobaba.
Abanye njalo bathi laye unkosikazi Hillary Clinton wahlukuluza abesifazana ababe sebevele behlukuluzwe ngumkakhe wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Bill Clinton.
Asivumenini sithi Hillary maybe wahlukuluza omama. ukhangela mebo walwa labo mama labo njengomama wonke sonke siyakwazi ukuthi enye umama osene owendileyo unyezwa kuthiwa umyeni wakho ubanjwe next door angithi i-reaction natural reaction ukuthi uzonde uhambo iye confront umama lwana uthi kwenzani lo mngane
sesixathanisa le Zimbabwe umuntu oncintisela ukhetho ufuna ukuba ngumongameli kumbe umongameli ngwakhe kule ndaba kakhulu yini ukuthi wake waphatha njani abesifazana njalo uphatha njani abesifazana
sitshintshile namhla the world has become a global village nxa sikhangela imikhuhlane ekhona namhlanje akula lizwe whether Africa or where lapho omama abakhondona abavuma this type of behavior ngoba siyesaba imikhuhlane siyakwazi omama sekhathesa abantu mama sebefundile bayakwazi ukuthi kona lokhu akusho good behavior so even laseZimbabwe namhlanje angikholi ukuthi iZimbabwe nxa ngathiwa Zimbabwe lani ake livote-ke namhla sibone ukuthi abafuna uClinton ngoba nabafuna umnumzana Trump ngoba omama eZimbabwe namhlanje bazavotela umama Clinton ngoba bengafuni yona le i-behavior ka-Trump eyi-behavior futhi esisayibonayo lathi e-Africa which we must change it must change it doesn't matter where it is South Africa Zimbabwe any part of Africa in the African culture lapho kuthiwa khona obaba kumele babe lama-small houses like we call them ekhaya kuthiwa ngama-small houses le yinto yezolo evele engela ngqubekela phambili efanele abantu besifazane.
Sibongile kakhulu imbono yenu.
Ngiyabonga lamdoda.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo. Nkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lithi lizakhalaza ukuba isigwebo esethulwe inhlanganiso yePremier Soccer League esokuba lidlale umdlalo walo olandelayo enkundleni engelababukeli njengesijeziso sabasekeli abavuke eseganga bahlasela abadlali labasekeli beqembu leChicken Inn. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalo ludaba ekobulawayo.
Umbiko okhitshwe inhlanganiso yePremier Soccer League uthi ikomiti yayo yethwenisa amacala ithole iqembu leHighlanders lilecala elokuba abalandeli baleli qembu baphatheke kuzehlakalo ezokudlwangudlwangu ezigoqela ukungena phakathi kwenkundla okungekho emthethweni kanye lokujikijela izikhali ezijiyeneyo enkundleni. Lokhu kwenzakala emhla iqembu leHighlanders lidibene leqembu leChicken Inn mhla zilishumi lane kunyanga kaNcwabakazi enkundleni eBarber Fields. Isigwebo esethulwe yi-disciplinary committee ye-PSL ngesokuba iqembu leBhoso kumele lihlawule inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu zamadola aseMelika 3500 kodwa inkulungwane iyodwa lamakhulu amahlanu 1500 ikhutshiwe kulimali kwathiwa iBhoso ihlawule inkulungwane ezimbili kuphela kungakapheli inyanga kaLwezi. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNdumiso Gumede uthi iqembu mbulakhe lizakhalaza kunhlanganiso ye-PSL ukuze likhangelisise kutsha leso sijeziso.
Thina njenge-Highlanders sibona ngani lesi sigwebo siqatha kakhulu siyethusa ngakho sizakwenza lokho okuthiwa ngesikhiwa yi-appeal.
Ensukwini ezisanda kwedlula inhlanganiso ye-PSL yethule umbiko otshengisa ukuba iqembu le-Highlanders ngelinye lamaqembu angelambeko kusigaba saphezulu kodwa umbiko wakhona ukuveza sobala ukuba akusibo badlali abaphazamisayo kodwa ngabalandeli baleli qembu. Iqembu leBhoso lijeziselwe abadlali abatshengiswa ikhasi lombala olithanga kanye lokungena kwabalandeli enkundleni okungekho emthethweni ikanti limsulwa emacaleni agoqela ukutshengiswa kwabadlali ikhasi lombala obomvu ukuvunula amakawuso alophawu lwekhasi lilaga kanye lokusebenzisa amasango kanye lamakamelo aqondileyo ezinkundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokutshwaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef luqhubekela phambili kungela sisombululo. ibandla le-PDP lithi lizaqhubeka phambili likhankasa lanxa lichiywe ngamalunga lenkokheli ebalisa umsekeli kamongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi lisiphe lifuna ukubona inombolo zethu ngu 2024650318 elilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.